United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13 ndira 2024 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dare rotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yava Jobsikala nava Godfrey Stole nhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rosangana kutsvaga achatora chigaro chava Nelson Chamisa chekutungamira bato iri. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare raMagistrates nhasi riri kutarisirwa kutura mutongo waro panyaya yokupeshedzera mhirizhonga yakapomerwa vaimbove mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJobsikala navaGodfrey Stole vanomirira Chitungwiza North mudare reparamende. Vaviri ava vakabatwa nemhosva yokupeshedzera mhirizhonga kuchitungwiza mushure mekupondwa kwenhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta ravasikala vaFredi Masarirevhu.
Are ndopa richange richipa mutongo maererano nenyaya yavasikala iyi. Saka magweta edu apawo zvavapa zvinofungidzirwa kuti zvinoita kuti mutongo wacho wavachapuwa ureruke. Vataura nyaya yekuti vasikala vagara mujeri kwenguva yakareba, izvo zvinofanira kunge zvichitarisirwawo nedare risati rapa mutongo waro. Vakataurawo zvenye kuti vasikala munhu anga ari mutungamiri nekuda kwokuvharirwa kwanga kwakaitwa vakaruza zvinhu zvakawanda, uyezve mhuri yavo haisina anoriritira kuburikidza nekuti vagara muusungwa kwenguva yakareba. Saka ndo zvavanga vachingotaura vachikurudzira kuti dare ripe mutongo wakati rerukei. Zvinova zvinoenderanawo nemimwe mutongo iri kupuhwa pamhosva dzakafanana neidzodzidzi. Saka mangwana dare ndipo parati richapa mutongo waro ramboverengawo zvataurwa nemagweta avo avasikala uyezve nevachuchisi. Saka dare rati mangwana na quarter past 2 ndopa richapa mutongo wacho.
Pane zvamunofunga kuti zvingatadzisa?
Isusu hatina zvatinofungidzira kuti zvingatadzise kuti vange vachibuda mangwana, uyezve itarisiro yedu yekuti vange vachibuda mangwana. Ndichitaura ndakamirira mhuri ndinenge ndichitiwo kwenguva yakareba iyoyi nekuti mhuri yagara isina baba, vanhu vanenge vachitarisirawo kuti mangwana vasunungurwe. Semutauriri wavasikala ndiri kuti mutongo unenge wangobudawo iwawo ndo unenge uripo uchigashirwa nekuti dare rine inonzi nepachirungu discretion rekuisa mutongo warinoda. Hatingati tikuda mutongo wakati, dare ndo rine simba rekuti rotanga raongorora zvinhu zvinenge zvataurwa rozosvikawo pa magumo rona kuti roisa mutongo wakamira sei. Asi isusu semutauro wataita kubva pekutanga hatina kumbobvira tamboona sekunge panga pane nyaya kubva pekutanga kuti pane mhosva yakaparwa. Tichingori takamira neizvozvo Saka zvinenge zvangoburiswawo nedare tinongo zvigamushira tona kuti toendawo toenderera mberi sei kuti tikwanise kuwana zvinokwanisa kutibatsira kuenda mberi.
Rimwe gweta ravasikala vaFreddy Masarirevhu vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kuita musangano nhasi wekuedza kutsvaga mutungamiri mutsva anenge akafanobata matomu. Izvi zvinotevera kusiya basa kwavaNelson Chamisa nemusiyi wechina Svondorapera. Asi mubato iri munonzi maita zinyekenyeke sezvo pave nezvikwata zvakawanda zviri kuruvira utungamiri hwebato iri. Mukuziya nyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata vanqovizita mulilo nengo yebato iri.
Tirangarire kuti musangano weTCCC wakatanga iwo uriwo musangano waiva MDC Alliance. Tikazoona kuti zvakanga zvakakodzera kuti tive nebranding itsva musi wa 21 January 2022 kukaitwa meeting MDC Alliance neNational Executive Committee. Meeting iyi yakazokumbira National Council kuti ibvume kuti MDC Alliance ichiva neruvara runonzi TCCC.
Ndikubatei muromo muchiri ipapo. Ngatibatei zvakazotevera, tiri kunzwa mashoko akawanda wanda.
Zvakawanda zvakazoitika kubva ipapo zvinova zvakasvika pakuti vachamisa vakazoburitsa statement yavaiti ivo havachadi kana kuti havasina nezvekuita neTCCC. Musangano wakabva wasara usina president nekuti vakabva vati ivo havachadi kuva nechekuita neTCCC.
Saka yamuri kuti standing committee, misangano yayo iri kufamba sei? Yakasarudzwa nani?
Musangano uyu wakava nezvawakaburitsa zvinosanganisa kuti wakarwadziwa chaizvo nekuti vachamisa vakanga vafunga kuti vakusiya upresident weTCCC. Ukaburitsawo zvakare kuti sezvaigara zvichiitika makore apfuura kuti mutungamiri mukuru muparliament ndiye anobva ava iye mutungamiri wevanopikisa muparliament, zvichireva kuti maikore vakabva vanzi ndivo vave mutungamiri weTCCC sezvo TCCC iro bato rinopikisa muparliament.
Saka tichitaura kudai, akafanobata chigaro chemutungamiri webato ndiani?
Vese vangava vari muleadership yeMDC Alliance sekuelektwa kwavakaita muna May ya 2019 kugweru. Vadzorerwa pamapositions avakanga vari kubva ipapo. Saka zvichireva kuti vanga vari maprovincial chairperson, vanga vari district chairperson, vanga vari maward chairperson, vanga vari branch chairperson, vadzorerwa pamaposition avo ende vari kutarisirwa kuti varambe vachiita mabasa ravo sekuita basa ravo kwavaita makore apfuura.
Vateereri vangangodewo kunzwisisa zviviri zvitatu nemusangano uriko nhasi uyu.
Iyi meeting iyi ichazopedzisa zvimwe zvanga zvasara zvisina kupedziswa pameeting dzemusi wa24 nemusi wa28.
Vanqovizita mulilo nengo yeTCCC vange vari parunhare muJohannesburg naEvans Zininga weStudio 7. Hurumende yeZimbabwe yatumira nhumwa kuChina kusanganisira gurukota rezvemhando dzemoto vaEdgar Moyo. VaMoyo vari kufamba nechikwata cheZesa chinosanganisira sachigaro weZesa vaSidney Gata. VaGata vaudza vatori venhau kuti kushomeka kwemagetsi kuri kudzorera nyika kumashure. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, kuti tinzwewo maonero avo.
Panyaya magetsi zvikunetsa muZimbabwe ndirikuona kuti minister weenergy va Edgar Moyo na nomukuru wezesa va Sydney Gate vamanya ku China kundokumbira kuti taita sei China ibatsirewo panyaya magetsi. Ndino vanozviona kuti magetsi anengora achidzima zvinoreva kuti industry haisi kuita zvakanaka, zvinoreva kuti ive vemuZimba chaivo chaivo havasi kufara nezvozvo. Saka kuinda kwavo ku China kurati zvakuti zvino hazvisi kufamba zvakanaka.
Dr. Mahembe, kana makatarisa ukama kwagara huripo pakati peZimbabwe neChina, munofunga kuti Zimbabwe ingabatsirwa pasina kurasikirwa nezvizhinji here?
Handitarisiri kuti China ingangobetsera mahara. Hakuna semahara kuikonomi tinowanzo kuti there is no free lunch. Saka hakuna zvemahara. Zvinotoreva kuti pane maminerals edu, pane zvirimwa zvedu, pane even makomo edu kana kuti minda yedu ichangopowawo China kuti tiwane magetsi. Chechitatu chendinoona kuti chakanyanya kuti koshe koshe ndechekuti Zimbabwe inofanira kusvika panguva yekuti ngatigadzirise kuti climate investment yamira zvakanaka, so that hatindinda zvokundokumbira mari kana kundobhega. Tinofanira kuti vanhu vanokwanisa kuuya nevachiti tine mari dzedu, todawo kuinvesta, todawo kuti tisime mari munyika medu.
Asika Dr. Mahembe, handizvo zvazvagara zvakaita here zvamuri kutaura izvi?
Ko zvine zvinoda kwekuti tagara tine political situation kuti tinogara tichirwidzana, tagara futi kune corruption yakakwira kurisisa, tagara futi kuti dzimwe nguva president vanesa hama dzavo mukabhineti. Zvinoita kuti dzimwe nyika dzisatitora zvinoudzamu, dzinongotirwa sokuti hatisi serious, uyezve dzinenge dzichiti we are a bad investment destination. Saka izvozvo ndozvoita kuti zvinhu zvitidhurire kana kuti zvitinetse kuwana shamwari dzinongouya dzichiita mainvestment. Ndopanofanira kugadzirirwa ipapo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vange vari parunhare kuCape Town, South Africa, neStudio 7.
Urombo kukuzivisa vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona Ndebele. Zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Makaterera kuVoice of America Studio 7 tichitepfenyura tiri kuWashington DC. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoshamisika zvikuru navanhu vezano kana pari pane dzimwe nyaya pavanenge vachifunziwa nava vachiti isu hatipindiri nezvetriple C. Kwapapo mopindira muchiti hei chamisa wakadla mari akabva kuAmerica, hei wakadla mari akabva kuna HLM, mapinzwa nani apa? Kwemuma 15 billion yakaendepi? Kwakadliwa nawadla jena yekotiko yakaendepi? Mohona nhasi kuti chamisa imbavha kwanai muvanhu vezanimu.
Ndozviya zvakare hwana hosa yachipanga kunzi simba rehove riri mumvura. Kana munhu usina vatsigiri usakwera uchizvipembedza nenhema. Zvinotaugwa navava vana chavangu nevamwe vake vanomutevera vachiti hei chamisa wakabvuta masimba, chamisa dee zvanga zviri zvechokwadi. Vanhu ndo vaifanira kutaura kuti haiwa tazowana munhu wogadzirisa chavangu totevera iye tosiya zvachamisa. Zvino vanhu vari kutevera chamisa, chero deno akapoma bato risina zita tomutevera zvakangodero. Hatiteveri vana chavangu vanoshanda nezanup f, vanoda kutidzorera mugango matiri kukangwa. Isu tiri kuzama kubuda mugango, chavangu uri kutida kutidzosera noutsotsi achishandisa zita rachamisa. Hatiteveri zvakapata kudaro.
No, ini ndina pane mere ini ndichamira na president chamisa kupati yavachafoma ndipo pachange ndiripo papo atinga tungamirirwe nemunhu anongosvika ongopamba zvese zvake atenda zvangu vaterere ndo zvandoda kutaura chiri pasizvo
ndirikumbira kubvunza kuti mudibvunzire wezano PF vakuti kubva mugorera 1980 zvenu chavanoti vaitawo munyika chinooneka ndechipi hapana nguva yasimiti yataidorarama yaitenge chitori nani marodzi avari kuti vari kugadzira acho aiwayo marodzi vari kuripa yakagadzirwa kudhara production yaitwa nezanu pf so far ndeipi kubva 1980 hapana kudzikonge vachingonetsa vachete vachingouraya vanhu vachingodaro but nyaya iripo ndeyekuti zvavari kuita zvichapera iyo zvino chada kupindura kuti chamisa wayasiya pati ndovakamboifoma pati yacho here ndovakambomudza kuti afome pati here ende ndovakumudza kuti asiye ndovakambomudza kuti atange pati here zvichapira zvavari kuita vezanu pf unoita henyu
vanhu vemuzimbabwe ndoda kuvatsudisa ndoda kutenda uyo anoti blessing zulu akabvunza mubvunzo namutsvangwa mubvunzo wakakurisisa tine problemu yekuzatenda yekungoshora bese tigezeve namusi kubvunza yei kamubvunziro kenyu but mubvunzo wakakurisa uyu wakakurisa mubvunzo wekuti waiinini mama kuchena wadarika afirwa but hatisi kumbotaura tongoti tigezeve namubvunzi moti vangazobvunza zvese zvese kuita sekuti harisiro ka vane maminutes but mubvunzo wakakurisisa vaifanira futi kubvunza kuti koini munozviziva sei inori patirizani pei but zvine maminutes uye zvine nguva saka toda kutenda ini haningoshori shori tiseven muri kugona but mune mutemo wenyu muri kubvunza chaizvo but vanhu tinongoshora izvi zvapana kana unomboona anombotenda kuti tiseven makagona muzongomira pavatadza kubvunza moshora haini
makadiko makadiko vashamarari vestudio 7 pano tanzwa nekutambudzika ndoda kuti vakomana panoshayire kuti angatibvunzirewo mutsvangi zvange kuti kumashure uku chabangu pairi kura vanhu mamps ss etriplec aitaura iye kuti haanei nazvo zvetriplec nezvekubato ravo isusu zanu pf hatinei nazvo mutsvange anenge achitaura akadhakwa here kana kuti anenge achitaura akaita sei kuti ngati kudhakwa kunotori kuri nani because munhu anenge anogona kunongedzera kuti kumba kwangu ndekuukoko kuti chiko chinotaura kuti mutsvange atadze kutaura zvaanenge aida kutaura ezvinoizvi aakuti iye chamisa anofanirwa kusungwa akaba mari anei nazvo zvekupati yetriplec anei nazvo zvepati yetriplec mutsvange ende zano yapinda papi papati yetriplec kana vakarwa anofanira kusiyana nazvo zvakadaro kana vakaita zvavanenge vachiita anofanira kusiyana nazvo akupinda papi kuti matara achati zvakati panozvita zoti zvakati anofanirwa kusungwa pane mari dzaakadya akanga adzizira kupi kuti kupati kwakadyiwa mari iye mutsvange ari wezano kutriplec ari kutsvage chii vakomana ngatichenjere vanhu ava vanhu ava vakavaka pavada kutisia chavo chapazvava ndepapi
mangwanani pastudio 7 apo ndaide kupindurira mutsvangwa ndichiti vamutsvangwa musapedza nguva musapedzera vana vezimbabwe nguva muchitaura zvisina maturo zvemusina umbou hwekuti mari iyi shuwa akaipiwa here nemaamericans emunotaurawo nemabritish emunotaurawo isi patori neumbou hwokuti former president Mugabe vakasiya vataura kuti 15 billion yakangonyangarika saka wai musikambotauri ndizvozvo zvecorruption iyoyo kuti munofanira kutozvisimudzira izvozvo kuti tode kunzwa kuti former president vakasiya vachitaura kuti 15 billion kungonyangarika ko wai musikazvitauri izvozvo shuwashuwa kutaura nezveopposition munhu mukuru akadaro kutaura nezvemupfanha wemwana paichamisa hamudikidiki munoungana politibro yenyu kuungana mazijena murevhu kutaura nezvekuti yei mari dzakabva kuamerica une umbou nazvo here dzekuamerica dzachezvi tine umbou kuti former president vakataura kuti 15 billion yakanyangarika ndozvomufanira kuti mutaure korera iri kuuraya vanhu chezvirwere zvaifanira kudai zvakatokatwa kare zvirwere izvozvo hazvifanira kuti zvipararire nyika yese zvirwere zvekare zvichauraya vanhu muzimbabwe imi sure ngotaura mupolitibro yenyu nezvachamisa ii unopiwe mari kuamerica mune umbounazvo here kuti wakaipiwa mudo kunyepa futi musikato 15 billion yakasiya yataura president former president Mugabe ndiye todo kunzwa corruption matare ngaatonge nayo iyoyo nyaya izvi hazvinei nei vana vezimbabwe zvemunotaura izvi tomunotaura nezvecorruption dzekubiwa kwemari dzevana vezimbabwe
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyangwe zvikoro zvakavhurwa kuKenya, vana vakawanda vanonzi havasi kuenda kuchikoro nekuda kwekutadza kubhadhara mari yedzidzo. Pamadandemutande akaita seFacebook munyika iyi, vana vakazara vakatakura mapepa vachikumbira rubatsiro. Vana zvikamu gumi kubva muzana pavana miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 miriyoni havasati vatanga chikoro nedambudziko rekushaya mari. Hurumende yeKenya inobatsira vana nemari yedzidzo, asi yakawanda inofanira kubhadharwa nevabereki. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatora matanho akaomarara kune chikwata chinotsigirwa neIran chinonzi chakauraya mauto eAmerica matatu nendege yemhando yedrone muJordan nemusi wemugovera. Mutauriri mubazi rezvokudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJohn Kirby vati America haisi kuda hondo neIran, asi vari kutora matanho. Vamwe vebato reRepublican Party mudare reCongress vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaJoe Biden kuti vabhombe Iran. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvedzidzo dzapamusorosoro yePhD vaCalvin Manduna.
Kwakauraiwa mauto matatu kukakuvara makumi matatu vari kunzi vakaurayiwa nedrone chinova chindege chiduku duku chisina munhu mukati chinooperatwa nemunhu ari paground chakavarova icho kubhesi kwavo iri kuJordan.
Vamanduna, mauto awa akaurawa nani uye pane chikonzero here chakapiwa nevakavauraya?
Kurwisana kweIsrael neHamas ndo chinenge chikonzero chikuru pane kurova kwakaitwa mauto aya nedrone. Asi pane zvimwe zvikonzero zvandingati zviripo futi, kupokana kweAmerica nekuzvipinza kwayaita munyaya idzi. Pagara pane zvichemo zvazviripo nekuva nebhesi remauto riri paborder kunana Jordan nepresence yemauto yeAmerica ari muIraq neSyria. Chinhu chichemo chevagari veko kuti mauto aya haafaniri kuva ari munyika mavo, kuvhiringa nekusatenda sovereignty yenyika idzi. Saka vagara vane chichemo kwemakore kuti mauto eAmerica anofanira kudzokera kumusha kwavo kunana Iraq kunana Syria. Vanotivo hazvisi pamutemo kuti vave varipo. Saka pane zvikonzero zvakasiyana-siyana zvandingati zvakonzera nyaya izvi. Iyo America pachayo iri kupomera mhosva kune veIran. VeIran vakabuda vachiramba kuti hatisisu takonzera kana kuti taita kuti drone attack iitike.
Vamanduna, ivo vaBiden vanoti pamusoro penyaya iyi?
VaBiden vari kuti ivo vachatsiva panguva inotevera vachatsiva nezvombo. Ndo magariro avanoita kutsiva kana paitwa maattacks akadai kune mauto eAmerica. Kazhinji tinoona vachibhomba mainstallations kana kuti vavanenge vakatargeta kuti ndo vanhu vanenge vazviita kumagroups avari kupokana nawo. Saka we are expecting kuona vachibhomba. Asi chikuru chatofanira kuzvibvunza kuti maresponse aya anobatsira here? Hationi achibatsira, hationi achimisa vanhu vanenge vachipokana nemauto eAmerica kana kuti vari kupokana neIsrael vacho from kuti vaendere mberi nezvavari kuita. Kuri kunzi kwaita maattacks anopfuura 158 in the last few months against mauto eAmerica. Saka vaBiden vanga vachinyatsozvifunga vakadzikama vaenda kunoongorora kuti chii chichemo nechikonzero chiri kuita kuti vanhu vave vachida kubhomba mabhesi eAmerica and vagadzirise nyaya dziri kukonzeresa zvichemo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro zvePhD vaCalvin Manduna vange vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi muIvory Coast. Nhasi nenguva dza7 Mali ichatamba neBurkina Faso pamutambo wekutanga kwozopedzisira Morocco neSouth Africa. Blessing Zulu weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Brian Msekiwa vakatanga nekutaura pamusoro pemutambo pakati peMali neBurkina Faso.
Ya, mutambo uyu uchange uchitutazira kuti tichange tichinakidzwa zvachose and ma teams acho somone rangu ma teams anotamba bhora zvakada kufanana. Saka ndichiona ndinongoona team ichakwanisa kuita utilize ma chances aichawana kuti vagowese ndo ichakwanisa kuenda pa next round kuma quarter finals. Ma teams akangoona anongori ranked the same but chandikufara nechongoti vanhu vari kuqualifya vari kuenderera mberi haazi mateams aya anongonzi o mabig teams ese mateams even nemadeka acho vari kuhwina zvinove zvinofadza.
Mutambo mukuru wakatarisirwa nevamwe uri pakati peMorocco neSouth Africa nenguva dza10 manheru ano, muri kuonawo seiwe?
Uyoyo uchange uchinakidza but ndichiona South Africa ndoona kunge hasitonyatsosvika palevel yeMorocco because Morocco remember yakakwanisa kusvika masemifinals eworld cup and it's a team ikutarisirwa kunzi ndo ichasomudza mukombe wenations cup. Saka as I said, you never know the soccer but ndikuona Morocco ichikwanisa kuita putso over South Africa.
Mumwe mutambo wanezuro wanga wari pakati peCape Verde neMauritania. Cape Verde yakahwina zvakare. Uri kuona sei matambiro ari kuita chikwata ichi?
Even Mauritania yakatamba zvikuru, vese vanhu vakatamba kungoti yakazozviwa through penalty mugadzikwa after keeper away Mauritania anga ari very very reliable mutournament yese adonedza mutambo weCape Verde umva Cape Verde yazokwanifya to the next round but matimu inyika diki but vari kutamba bhora rinonakidza chose ende zvinofadza kuti zvakutooneka kuti even nyika ine population shoma vanokwanisa kana kutoproduce something. Saka zvinopa hope kunewo dzimwe nyika kuti dzikwanise kuitawo saizvozvo mumanext tournament.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo achitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi dare rotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yavaJob Sikala navaGodfrey Stole. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rosangana kutsvaga chatora chigaro chakasiyiwa navaNelson Chamisa chekutungamira bato iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.